Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare Manero anasi uri musi wechina chivabvu 23/2024 makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gwaro raburitswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa's Pulse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore rino ra 2024. Gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanonzi vari kutyora mutemo nezvavari kuudza masangano akazvimirira oga kuti aite mutungamiri wenyika yekenya woita musangano nemutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden kuwhite house iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Gwaro raburitswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa's Pulse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore rino ra 2024. Gwaro iri rinoti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zviviri nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 2.2%. Zviri kukonzera izvi kudhura kwezvinhu kushaya simba kwemari uye mitero yakakurisa iri kubhadhariswa vemabhizimisi dzimwe nyika dzichakura nezvikamu izvi iMauritius, DR Congo neGuinea izvi zviri kupesana hazvo nezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo muturi ncuve vari kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5% vachitaura kusouth africa masvondo adarika vakatiwo zimbabwe iri pakati penyika dzine upfumi huri kusimukira zvakanyanya muafrica hatina kukwanisa kunzwa divi rava nwive pane nyaya iyi pane zvaburiswa neworld bank izvi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo asi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muchinafundo Gift Mugano
ndinofunga kuti World Bank yakawanzo kuita what we can say in English generous kana kuti vari very optimistic kutarisa kuti nyika yedu ingangoti dzamuke zviri nani
nechikonzero chei
hurumende ndichitondera governor recentral bank vamushaya vanhu pavai presenta yamandat policy musi wa 5 April ndakanyatsokuvanzwa vachiti tikutarisira kuti upfumi hwenyika huchawedzera ne 0% nekuti vanga vachiona dambudziko riri kuitika munyika recrisis inflation drought zvakasiyana siyana izvo saka isusu sevana vanoona zveupfumi hwenyika ndinofunga kuti tichapinda munegative murecession nekuti drought harina kunga takatarisira sezvakasvika apa ndikutarisira sehurumende isaii tarisira kuzvasvika palevhu yaiyi chimwe chete mari yezimbabwe yapera simba zvakanyanya zvekuti ndinoziva kuti patinonga tichifamba kufamba kwegore hatikwanisi kuzomita matageti edu senyika saka tiri kuona kumanegative percentage 2% negative 3% negative zveworld bank zve 2.2% zvandofunga kuti vanyanya kuita 2 general
ko zviri kunzwawo kana vamutuli ncuve upfumi hunogona kukwira nezvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%
vamutuli ncuve vane chishuwo chakanaka chaizvo kwemakore ese kubva pavakatanga kupinda muhurumende saminister of finance kuti nyika ingadai ichisimukawo zvakanaka chishuwo chavo hachifambidzani zviri paground mafigures avo anongotaura gore negore hazviwanzi kuzobuda sekudaro tinoona bhajeti ravo ravamutuli ncuve zichitaura kudai Vakanga vakaita budget re 57 trillion Zimbabwean dollars. Pavakaita budget ravo iroro, exchange rate yehurumende official exchange rate yanga iri pa $5,400. Tichireva kuti tika divide the number iyo kuenda muna 57. Budget ravo 57 trillion ranga riri about $10 billion equivalent. Vakati economy ichakura ne 3.5%. Kubva washandisa anonzi maassumptions ayatingati maconditions afanana ngari panzvimbo kuti zviitike. Vakati rate ichange yakadzikama, mitengo ichange yakadzikama, zvino rate yacho haina kuzodzikana, yakazoita chimbwa mupengo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare kuSouth Africa. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition unoti zviri kuitwa negurukota redunhu reMashonaland West amai Marian Chombo zvekuti vapihwe magwaro emashanduro emasangano aya hazvisi pamutemo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevemasangano akazvimirira oga anodarika makumi manomwe nemana kuti nyoyeso ndorino, amai Chombo vakati masangano aya anofanirwa kunyoresa opota achivapa magwaro ezvirongwa zvavanenge vachida kuita mwedzi woga woga.
Isu sehurumende tinotarisira kuti every month mofanira kutipa mai mareports ezvinhu zvamunenge muchiita paground.
Amai Chombo vakatiwo vemasangano akazvimirira oga ava vanofanirwa kutevedzera mitemo yenyika yekunyoresa zviri pamutemo.
Isu seZimbabwe tine mitemo yedu yakadzikwa yekuti kana chiya muno unofanira kuregista, whatever, we have to be accountable and also you have to be transparent.
Asisachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti zviri kutaurwa naamai Chombo izvi hazvisi pamutemo.
Minister kana madistrict administration of administrators havana simba iroro rokumisa maNGO basa kana kudimanda kuti vanofanira kuvapa zvinhu zvakawanda zvakadaro havana.
Muna 2021 vaimbove gurukota rezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vakarambidzwa nedare repamusoro kumanikidza masangano akazvimirira oga kuvapa mapepa emashandiro avo vachiti vasina kuita izvi vaizosungwa. Asi mutongi Justice Esther Muremba vakapa mutongo waiwirana nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum neCrisis Zimbabwe Coalition vaimirira masangano makumi masere nemaviri kuti zvaitaurwa navamuguti zvaisava pamutemo. Kobhiri idzva iri riri kuzewa mudare reparamende hari pehurumende masimba aya here? Tabvunza vamutasa.
Dumbiro remutemo riri kugadzirwa rePVO Amendment Bill harisati ramutemo, saka vafanira kutora zvinhu zviri mubhiu imomo vachiita kunga mutemo watovapo. Unhubu chete neunharadada hwokusada kutedzera mutemo wenyika, constitution yenyika.
Mukuru wane sangano rinorwira kodzero dzevechidiki reyouth empowerment vaBasil Marehwanani vanoti zvinodiwa kuti sangano rishande zvakawanda kusanganisira tsamba yemapurisa, kupiwa mvumo nemasabhuku pamwe nanasachigaro vemapato, izvo zvavanoti hazvisi pamutemo. Asi mukuru wesangano reFarm Community Trust vaBarnabas Mohoma vanoti hazvina kuipa kuti masangano anyorese vachiti vanoita zvematongerwo enyika ndivo vane dambudziko.
Issue take census yevari kuchema ndivo vanoita zvegovernance.
Mumwe akapinda mumusangano wakakokerwa naamai Chombo mugari wekukariba muzvari Mavelas Mazhinji vanorarama neurema vanoti vanodawo rubatsiro rwakanyanya kubva kumasangano akazvimirira oga aya.
Pari kuoperata all these organizations chine chichemo chekuti let's have a look to disability community.
Hurumende ine bhiri reprivate voluntary organization iro riri kushorwa neUnited Nations richinzi richakanganisa masangano akazvimirira oga kuita mabasa avo. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambe Ziyambe vanoti hapana chakaipa pabhiri iri sezvo richibatsirawo kuchengetedza nyika kubva kuvavengi nekuti pasave nevanoshandiswa nevanoita zveutororo pakufambiswa kwemari. Ndata mira su Joseph ni mushinoi ndini nunurai jena.
Musangano wepagore unotarisa nyaya dzekurima we Agriculture Dealers and Manufacturers Association of Zimbabwe kana kuti ADMA Agricultural Show watanga muHarare nhasi varimi vanopfuya zvipfuwo nekugadzira nekutengesa mishonga vachisangana kutsvaka nzira dzekusimudzira mabasa avo. Musangano uyu uri kuitirwa ku Agricultural Research Trust muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga West Studio 7 abata murimi Welcome Macheke wa Austin Majahangjani.
Gungano rakadai so rakakoshera kuti murimi anenge akwanisa kuunganidza kuti aite zvinhu zvimwe chete panzvimbo imwe chete, donzo rake ririro kuziva ruzivo panenge pane ma suppliers ema produce, pa suppliers ema products ema services anenge amao ana ari panzvimbo iyo. Ma farmers mazhinji anomanya manya pasi rese kutsvaga denho reruzivo.
Nzira itsva dzekurima idzi dzinotaurwa dziri kutambirika sei muvarimi umu?
Zvandaona makore mashanu apera smart farming yavano taura hushandiswa kunoitwa zvokurimisa zvinyowani kana zvemichizuva zvemazuva anozuvano zvatambirika, nekuti zvabatsira kukwezva vechidiki kuti vafarire kurima kana kuya into farming. Vanokwezwa nezvezvichizvino zvino zvokuti munhu wechidiki anoda kuti ndinoshandira mugreenhouse, haadi kuti ndoshandira pamunda uri panze, ndinoshanda nchita artificial insemination, haadi kuti ndatora bhuriri ndarifudza richizomitisa hadzi yake. Vanoda kuita zvine technology mukati, and vechidiki that labor force ndoo yasara iripo ine ruzivo, ndoo vana vari kubva kumainvest nema college makorana.
Matambudziko api ari kuuya nenzira itsva idzi?
Matambudziko ari kubva pagenerational gap. Vanhu kudhara-dhara vaingoti kurima ndekwemadhara nechemberi, kasi pachizvino zvino manje nekuti vanhu vakazoona kuti aiwa mari iri muvhu, like iko zvino the use ye artificial intelligence mukudetermina crop moisture requirement, mvura inodiwa nemacrops pakudetermina harvesting period kana kuti maturity crop, kana pakuita kuti mombe yangu yaenda pahiti ndei. Vakwegura vazhinji havana kudzidziswa zvemakombiyuta, kasi ndinovimba pakaita service provider anochidaidza mafarmers vakawanda kudai achivadzidzisa kuti ndiri kushandisa madroni ariko zvindege zviriko izvi kusprea, hauchabereki nepse kumusana, ndo zvingazobatsira.
Avo vange vari murimi wekuMacheke vari pachipangamazano chezvekurima vaAustin Majahanjani vanga vari parunare muHarare na Evans Zvininga weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzindawe White House wazivisa kuti America ichadoma Kenya senyika yekutanga isiri mugungano reNATO yaichashandidzana nayo muAfrica yose. Izvi zviri kuuya apo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatambira kumuzinda wavo muWashington DC mutungamiri weKenya vaWilliam Ruto. Vana veZimbabwe mwedzi uno vakange vapiwa mukana wekuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro pebhiri riri kuda kuitwa mutemo rakanangana nemashandiro emasangano akazvimirira rePrivate Voluntary Organization PVO Bill muhurongwa hwaitungamirwa nekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu, asi misangano iyi yakakanganiswa kumatunhu anoti Chinoi, Harare, Masvingo neMutare, uko vanofungidzirwa kuti vatsigirwe ZANUPF vaitsigira bhiri iri vanonzi vairambidza vamwe vane pfungwa dzakasiyana nedzavo kuti vataure. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie pamwe nerimwe gwetara vari nengo ya ZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Jonga kandemiri we Studio 7 atanga ndikubvunza vamasiye kuti vanoona sei zviri kuitika izvi pamusoro pebhiri iri.
Tikatsawo kuti masangano ari muZimbabwe achaaffectwa nebhiri iri, masangano anobatsira vanhu kupa chikafu namwe anobatsira vanhu kuaccessa yatingati information. Zimbabwe pari zvino toziva kuti yakatarisana nedrought yaisati yamboona makore apfuura. Saka aya masangano iyayaya ari kuaffectwa nemutemo uda kuiswa ari kubatsira zvakasimba mumaruwa kuti vanhu vawanewo kana chokubata. Saka kana mashoko akudai so achibuda zvinhu zvisingatambiriki zvakanaka ende would beg them to reconsider.
Dr. Mavaza, munoti nedanho iri pamwe nezvataurwa navamasiye?
Bhiri riri kutaurwa nezvataurwa kana mutemo uri kuda kuunzwa uyu hausi kurambidza kushanda kwemapato akazvimiririra, asi mutemo unoita kana pachirungwa tingati regulate unotarisa mashandiro avo kuti vari kushanda zviri pamutemo wenyika yedu here. Nekuti hakuna nyika yaunonoshanda usina kutedza mutemo wenyika iyoyo. Kuno kuEngland kune the Charity Commission, mungangotanga charity yenyu muno mukasaroida pasi pemutemo wenyika ino. Saka hapana chakaipa kuti nyika yeZimbabwe iwe nemutemo unotarisa kana kuti unodzoredzera kana kubatsira vanhu vanenge vauya kuzoshanda vakazvimirira.
Vamasiye, tiri kunzwa maho veterans kana sangano revakarwa hondo vari kuti vatori pakati pekuumbawo sangano ravo rakazvimirira rinenge richipikisana nemasangano aripo avari kuti ari kushandiswa nenyika dzekumawirira. Munoti ine danho iroro?
Everyone in Zimbabwe ane right yekuassociata nekuti disassociate in terms of the constitution. Saka kana vachida kubuditsawo kana kuvambawo bato ravo ratikati NGO yavo vachiitawo mainterest anenge achiadvansa, zvinhu zvinotokurudzirwa in terms of our constitution. But chatikuramba manje ndechekuti paite kakusarura kuti kuda ava vanenge vafoma bato ravo vachave vachipuwawo atingati mafavorable conditions pachidhirehisitwa vamwewo vanenge vachishandawo namumasangano anenge achibvawo kana kuti anenge achishandawo nedzimwe nyika. Zvinhu zvatikuramba izvozvo. Ende ndiri kuda kupindura vamavhaza kuti muZimbabwe magara mune mutemo unoregulata maNGO unonzi Private Voluntary Organization Act. Uyu mutemo wagara uripo ende uyu mutemo uyu wakatomboshandiswa mumamwedzi apfuura kutodhirejista mumaorganization. Saka apa uyu wakuchiuya manje ukuya uchiwedzera kumbunyikidza yatingati Freedom of Association yemabato anenge akazvimirira anenge achibatsira vanhu. Izvozvo ndo zvati kuramba.
Dr. Mavaza, tanzwawo vakarwa hondo vari kuti vari mushishi yekugadzirwa kusangano rinenge richipikisana nemasangano akazvimirirayo. Munoti ine danho iri?
Danho rakuti rakanaka. Chavari kutadza ndechekugadzira vane chinangwa chekupikisa. Vanofanira kugadzira vane chinangwa chekushanda vese, asi pavanenge vaona kuti vavari kushanda navo vari kurwisa mutemo wenyika, vanofanira kumira vakamirira mutemo wenyika. Haungangotanga nekugadzira bato rekupikisa usingazivi chaunoda kupikisa. Havarambidzwe kutsvaga bato rakazvimiririra kana chikwata chakazvimiririra chisiri chehurumende chinoshandawo chichiita zvimwe zvisiri kuitwa nezvimwe zvikwata zviripo. Basa remapato akazvimiririra aya harisi rekurwisana nehurumende, nderekuvandudza upenyu hwevanhu. Ibato rekubatsira.
Touya kwamuri vamasiye, takaona misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri irori remashandiro emasangano akazvimirira ichikanganiswa mune mamwe matunhu. Tichizonzwa zviri kutaurwa nevakarwa hondo izvi, tingati here zvichazobuda mupfungwa dzakaunganidzwa nekomiti yeparamende zvinhu zvichange zvichizotambirika?
Zvinhu zvacho zvichabuda apa handioni senge zvichave zvichivaka, because apa chiri kuitika ndechekuti pari kuita makakatwana nevamwe vari kuonawo sezvataura vamavhaza kuti vanoda kuvumbawo sangano amasangano avo vachipikisa. But apa tofanira kutarisa chinangwa chemaorganization iyaya anonzi maNGO kuti why are they needed munyika.
Dr. Mavaza,
zviri zvakazoitika panenge pane mutemo unoda kugadzirwa, asi takazoongorora kana mirishonga yapera vanhu vanozogara pasi pfungwa dzevanhu dzonzi kuikwa. Saka vane kodzero yekuramba kutambira kana vasinga kuti pfungwa dzavo nemiono yavo haina kuonekwa, uyezve vane kodzero yekugamuchira kana vasingaoni pfungwa dzavo dzakadayirwa dzakatambirwa nenhengo dzeparamende dzaita se dzaitsvaga pfungwa nemiono yevanhu. Saka mirizhonga inenge yaitika munzvimbo dzakasiyana siyana hairambidze kuti basa reenderere mberi.
Abo vange vari gweta vari ningo ya ZANU PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare ku Britain ne Studio 7. Manzo wavo zakare kubva ku gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice va Kenneth Masie vari parunare ku Texas muno mu America murukuro yange achikokerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Dunhu rePennsylvania nderimwe rematunhu mashoma emuAmerica anogona kuti munhu akwanise kukunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutori wenhau weVOA Scott Stens anotipa nyaya inotarisa zviri kuitwa nevari kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna mbudzi vaDonald Trump navaJoe Biden. Nyaya iyi muri kuiverengerwa neni tanonoka wande. Muzvinafundo Michael Sanchez avo vanodzidzisa zvematongero enyika pa Temple University muPennsylvania vanoti
we went for Donald Trump in 2016.
Mugore ra2016 dunhu rePennsylvania rakavhotera vaTrump. Muna 2020 rakavhotera vaJoe Biden. Asi mavhoti avakawana akanga akasiyana nezviuru makumi mana kana zviuru makumi masere chete mudunhu rine mamiriyoni nemamiriyoni evanhu. Saka maonero edu sedunhu haana kunyanyosiyana.
Vanoti nyaya dzinonyanya kutarisirwa nevavhoti mudunhu iri inyaya dzezveupfumi uye kupinda nekubuda kwevanhu munyika vachiti
there's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positive.
Vanhu vanotsigira vaBiden vanotaura zvikuru pamusoro pezvavanoti vakaita mukusimudzira zveupfumi. Asi vanhu havasi kuzviona. Saka vanhu vachiri kunetseka nenyaya iyi. Vanhu havasi kufara neuwandu hwevanhu vari kuuya kuzopotera muAmerica. Zvikuru vachibva kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika. Vanhu vemudunhu rino havasi kufara havo kunyangwe riri kure kure nemiganhu yenyika.
Kutsvaga rutsigiro muPennsylvania kwavaTrump kunosanganisa kushora va Biden pamusoro pemamiriro akaita zvino kumuganhu wenyika uye mamiriro ekunze.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border with the
tikada kufungisisa nezvinhu zvatinomanikidzwa kuti tiite mamiriro ezvinhu kumaborder kusazvimiririra panyaya yemafuta ekufambisa dzimotokari. Motokari dzemagetsi dzatinoda kumanikidzwa kutenga. Ndiani anoda kutenga motokari inoshandisa magetsi upenyu hwake hwose?
Nyaya yemotokari dzemagetsi nezvimwe zvinotengwa kuChina inyaya inonetsa mumatunhu anogadzirawo motokari uye kune vashandi vanoita zvematongero enyika. Mwedzi uno vaBiden vakawedzera zvakapetwa katatu mitero inobhadharwa pazvinhu zvinogadzirwa kuChina zvinosanganisa motokari dzinofambiswa nemagetsi vachi. China haitevedzeri mitemo. VaBiden vanoti
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers. Period.
VaTrump vakaudza vane futi muPennsylvania kuti vaBiden havakwanise kuti vatungamire mamwe makore mana.
Joe Biden is the worst.
Joe Biden ndiye mutungamiri akundikana kupfuura vatungamiri vose munhoroondo yeAmerica.
VaBiden vakakurira muguta reScranton muPennsylvania uye vanotsvaga rutsigiro vachishandisa ukama hwavo nevashandi vemudunhu iri. Vanenge vachishoravo vaTrump vachiti munhu anoudzwa zvekuita neshoroma. VaBiden vanoti
we all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope.
Kubva zvataikura mukuona kwangu ndinoona America iine remangwana rakajeka. Aya ndiwo maonero enyuwo imi vanhu vemuPennsylvania.
Svondo rino mutevedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vaitsvagavo rutsigiro mudunhu rePennsylvania kunove keChina vachienda kudunhu iri gore rino vakati
we believe in the promise of America, a promise of freedom, equity.
Tinovimba neAmerica inotipa rusununguko kuenzana kwevanhu, mikana yekuita zvakasiyana siyana uye nemitemo inoshanda zvakaenzana pavanhu vose.
Amai Harris vakati vavhoti vedunhu rePennsylvania havafanirwi kunyengerwa navaTrump nevamwe vavo vachiti
in this moment extremists are trying to divide our nation.
panguwa ino vanopuritiza mwiro varikuedza kupesanisa vanhu munyika medu uye tinovaona vachikurudzira ruvengo pakati pemarudzi.
Va Trump vakaudza vanhu muPennsylvania kuti vari kukwikwidza kuti America ive nechiremera zvakare vakati.
We will restore American strength at home. We will restore.
Tichadzora chiremerera munyika. Makore mana apfuura pandaitungamira tairemekedzwa pasi rose. Iko zvino tiri chiseko chenyika dzose izvo hazvizozoitika nguva yakareba.
Ongororo yakaitwa mwedzi uno nebepa nhau reFiladelphia Inquirer inoratidza kuti vaBiden navaTrump vakaita mangange mudunhu iri kuri kuti sarudzo dzaitwa nhasi. Asi vaBiden vave nerutsigiro rwevechidiki nevatema avo vakavavhotera kakawanda makore adarika pavakakunda. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVOA Scott Stearns. Mukaverengerwa neni tanonoka wande VOA Studio 7 Washington DC. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinokumbira kumbobvunza avo vanoona nezvesports ava kuti ko kana vachione nyika ichinzi haina ground rinokodzere kutambirwe bhora asi ivo varipo nyika yoende kokwerete rimwe ground kunze kwenyika zvinotaurei vanofungei?
Tinoda kutaura pamusoro pavachiwenga. Vachiwenga vanoe vaenda kuChina kunorapa. Kuida pamwe vangokaruka achi. Kuda vapfuura saka tichao. Zvaidavo kuti kuda kana zvichibvira vedai vachitaura kuti vanonzwei. Kuda nyika ingavana matirira. Sezvo handiti vanodikamwa nenyika. Asi vataure kuti ndavaenda kuSingapore ndinonzwa musoro andinonzwa gumbo then vanhu vachava namatirira.
Moroi. Vana mukoma blessing. Ndangara sitombotaura zvangu pamusoro pemurume anonzi ndimunangarwo. Munangagwa auraya nyika. Hapana zvaanogona.
Ndikukumbira hama dzinodikana pastudio 7. Vamwe vanhu hamunoisa pamaindavhiezi pazanupiefu anotiuraya neshungu. The likes yamavhaza uya mavhaza varume mavhaza. Mavhaza anotiuraya neshungu varume mapindurira anoita namataurira anoita so zvinorwadza. Hameno kuti ndikatsanangura sei mavhaza anotirwadza varume. Regai kutisira vamwe vanhu anotirwadzisa mwoyo wedu vakomana. Munhu asingagari muZimbabwe akatotizana Zimbabwe. Hasi mungazwa chipindo enda sana anogara muno muHarare kana muMutare.
Ndoda kutaura nyaya yemukurume anonzi Chopska. Murume anonzi Chopska rakuya tikada kutaura nyaya yake. Hana nemusaya nayo. Yakupomera muso kuti ndzakanotaura chokwadi ari kunze kunze kwenyika kuGeneva kwe. Tikada kutaura kutongeri weZimbabwe hausi kutongeri weJekerere. Vanombunyikidza vanhu nguva zhinji kunyanya nguva yedzedze sarudzo vanombunyikidza vanhu. Saka murume anonzi Chopska hana kana musaya nayo. Chiripo ndechekuti vadangoti vangu arongoramba ari muchirorongo angoramba ari muchirorongo murume hana musaya nayo.
Magadini muri yeZimbabwe, magadini muri yeZimbabwe. Vamunangagwa vakati kuwadza nezhara mumwe matinongofamba tichigaro. Matinakana zvikafu kuti vanhu vanongopona zvekutsvaga. Mativone mhuri yavo vakagara zvakanaka ipo muZimbabwe. Vadzidzi kuchengeta vanhu. Zvinochengetera unoita mapresidendi edzimwe nyika. Kwete kungoda kunetsa vanhu. Ndatenda zvangu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Round Table na 8 Manero Ano chiri kutarisa nezvenyaya yevanasikana vari kuroorwa kana kuroodzwa vasati vabvazera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gwaro rabudiswa nhasi neWorld Bank rinonzi Africa Spouse rinoti Zimbabwe iri pakati penyika 15 dzemuAfrica dzine upfumi husiri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mugore ra2024. Mutungamiri wekenya woita musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuwhite House nhasi. Ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.